Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda, asi vanopikisa vachiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezano PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaivo. Izuva rinongotirangaridza kuti vana veZimbabwe tisu vechidiki tine ramangwana, tisu tinofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tanga rakamira sei, we define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru ratinogara ratinokurukura zvemhingamupinyi zvatinga tosangana nazvo, mamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipedze matambudziko atinosangana nawo.
Vamunangagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitori nezvimwe zvakawanda-wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushaikwa kwamabasa, kunoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kurega kusanganwa nazvo nevechidiki.
Kurudzirowo yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizen, tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba munangagwa ari kutaura zve 2030 leave no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya yatinoramba tichikukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika. Zvii zvingaitwe kuwandudza mangwana edu? Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekuita makapenzi, ekuita plumbing, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarevekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunzi kuungudza kwamaZininga, kuungudza kwevechidiki, nekuti zuva rekuti tinofanira kunge tichingochema senda ridaro, nekuti zuva rakatongoiswa parutivi. Ndokusaka maona isu vechidiki tatongoripo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo ini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira maCitizen Citizen Movement, chakutsana ngurai ipapo mushaona kuti vabereki vedu havasi kuenda kumabasa kumazininga. Isu vacho vechidiki hatisi kuenda kumabasa. Mukacherechedza mushaona kuti 95% yevechidiki haisi kuenda kumabasa. Vakaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants ataingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti. Hazvichaitike izvozvo mukomazi. Vechidiki vazowanirawo kamari kadiki diki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vatengeserwa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavhegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti. Havachakwanisi kuti vawane chekuita.
Saka chekupemberera apa ndechipi imukoma?
Zuva iri hapana mhemberero, hapana chekupemberera. Ipopo ndichida kuti ndiendere mberi. Muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika yekuti vakurorwa vachiri vadiki. Vamwe vacho varitadza kupedza chikoro vakupinda munyaya dzemadrugs. Muri kuona pa kusanganisa nyaya dzekuabhiswa kwemadrugs mukoma. Iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera.
Manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo, imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki?
Zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa23 August 2023. Vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiri wavo ane vision, advocate Nelson Chamisa. Asi muchaona kuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti yevechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya. Hatinoti iko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyandigere, but muchaona kuti varamba vari pamudyandimire.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John vachitaura vari parunhare kuHarare. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change, MDC, inotungamirirwa navaDouglas Monzora, rinoti kunyangwe hazvo vachiteedzera zuva iri, riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika. Mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki veMDC, Letubuhle Ndlovu, vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga. Vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi. Vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro. Vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanorumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona rekumisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu, zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda. Mumashoko avo vaMona vakati kambani yeUrban Connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa, izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Chokwadi, hurumende yatora danho rakanaka, asi kana tikatarisa masure uko akombera ndiani, anopa route authority ndiani, anocheka kuti mota ina mapepa akakwana ndiani? Zvese izvi zvinobva mubura rehurumende, kureva kuti Ministry of Transport haina kunyatsoita basa rayo zvakanaka. Nekuti kana bhazi riva risina passenger insurance, mutemo weRoad Motor Transportation Act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofanirwa kunge ina mapepa ese. Mapepa ese waya anoongororwa naMinistry of Transport, ozoongororwa neMinistry of Home Affairs. Saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka. Mukatarisa kuti bhazi ringabva kukaridwa richinosvika kuBedbridge imo munzira makazara mapurisa risingatarisi mapepa, kureva kuti ndivo vachisanganisira vakuru ipapapo.
Danho iri rinobatsira zvakadii? Takamboona richiitwa zvakare kumashure uku.
Pazvakamboitika mashure takambozvitaura, zvinogona kubatsira apo nepapa patirambi. Asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka, kuti ka kana munhu akambopiwa chenge dzeusiko chamari watadza kufamba zvakanaka sekusasenda hunde zvinobadira asi chimwe chatakazoonawo zvakare ndezvekuti mukasasenda Mr. A tikasangwa raiyo Mr. A mabhazi ati awaisa kuti anogona kuatera mabhazi ati awaisa kuna Mr. D kana kuaisa kuna Mr. C saka isusu tasasenda Mr. A akatora mabhazi ati akaisa kuna Mr. D saka neimwe nzira suspension yerati tichinyatsotarisa zvaona kuti yanyatsouya namazvo here zvekati kana munhu asasendwa ngaasasendi achigadzirine zvakare iye hurumende ichimuongorora
kurudziro yenyu yochiti kudini
kurudziro yandingangopa ndevekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze zvakare mutemo watiri kutaura ngauregere kuti asaonedziri mutemo watingati tisu ianimal farm arena
pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise
kana ndichiti animal farm arena mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kunzenza mastakeholders anenge ari pasi rangarirai kuti isusu mapasenjazi tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvese zviri kuitika minista anotezengouya kana tikatinge paita njodzi asi minista nehurumende vakatinzenza sitiri pano pasi tinovataurira chokwadi
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare mwedzi uno wakukadzi mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vakaita mabiko kumuzinda wavo wewhite house nechina manheru richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vatrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusorosoro nunurai jena anoti panyaya inotevera
varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa mumwe murimi wekumhangura mudunhu rematunaland west vajimi nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha
iye zvino mvura yacho yawandisa pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutobora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita
vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa gredhi refodya zvinozovawanisa mari shoma
izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira gredhi racho
mumwe murimi wekumacheke mudunhu rematonaland east vacrispen chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi mukuru werumwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya
mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika
panyaya yekupiswa kwefodya amai jiti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamuti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma
nyangwe hazvo paine chirongwa chekudyara miti asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro mitiwo yemagamutree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya
mutauri webazi reforest department munyika valouis radzire vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore mutauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya retobacco industry and marketing board kana kuti TIMB muzvari cheresani moyo vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvevamiriro ekunze munyika reMeteorological Service Department rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imo muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza pathe George Washington University. Ndichiita izvo zvidzidzo zvangu ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobako. Ndairima papurazi revabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku nokuti ndaiona kuti maprojects angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe atizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona pekurima.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndingangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndanga ndisati ndaroorwa zvangu uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Handisati ndaroorwa.
Tomboti kune vamwewo nyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro. Chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vesakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvine izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unetuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyangwe wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana. Kunyangwe zvemabhuku zvikaramba, hatisi kuti munhu wese ngaaite degree, munhu wese ngaaite teacher, munhu wese kana zvaramba enda unodzidza. Ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako, unoenda unosona. Kana uchigona kusona unoona kuti ini ndinofarira zvipi. Kana uchigona kusona unoenda unodzidzira. Kana uchigona kubika unoenda, zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekend. Umwe anogona kuti aiwa inini ndine vana handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nyeye kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano kwane online learning, unoenda unoita kadegree kako kadiploma kako. Kunyangwe irisiri degree kana diploma unokwanisa kuenda unodzidza paindanet kana mumacooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro, kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako uyezve urege kuva dependent pavanhu kuti mari ndichapiwa nemurume. Ko murume akamuka akaremara gumbo akachikoka iwe haukwanise kunge uchiprovider for the family. At the same time unevo vabereki vako. You cannot expect kuti murume wako angari anofuta zvemabhiuza kwekuti baba vako vakarwara oti murume wangu ndiye futa anobhadhara. Saka ngatidzidzei vasikana angange kudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko. Zvinotibatsira ramangwana redu.
Pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvii zvamadzidza muri kuno kuAmerica panyaya yemabasa.
Kuno kuseku mutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa yedu hatibvumiri kuti kunge tichienda kubasa. Asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke. Unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuZimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukacharja mari yako unowana mari yako. Handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita business remakeke. Kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurarama nekuruka musoro mabasa emaoko nokuti kuruka musoro kuno kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hand $2 $3 pasi pemuti kana madreads unorukwa 15-20 kuno kurukwa kunoda 170. Saka chinhuudzai kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here.
Ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC.
Zvinoto kupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba 10 nevaviri vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey. Chirongwa ichi chichaona vanhu mazana matanhatu vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa 1 kurume. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vaive vakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga. Vanhu vakawandisa zvikuru ivavo. Nyika yedu iri kukundikana kusevisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga. Nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyoyo vashoma. Zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma. Mishonga yacho mishoma. Saka zvese zvakasungwa ipapapa. Saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600. Zvinotibetsera teita totapudza pa 60,000 yevanhu varoda kurapiwai. Saka ichirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza.
Tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening. Munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa ninge haufaniri kupinda muchirongwa ichi, ninge unofanira kupinda muchirongwa ichi. Nokuti pakudaro tichakanganisa. Varipo vamwana vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai. Vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vonoitiwa. But harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminate vanhu zvemhando iyoyo. Saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo. Wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreenwa. Kana awana mukana aitiwe hake hapana zvokuzviita. Vimbo yedu iri yokuti pachauya mama teams akawanda. Tinomboona veLions vachiita mama teamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi. Saka harisi basa rinongoitwa neChina Zimbabwe Cooperation chete. Pane mamwe maplayers arima anobetsera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfy need yacho muZimbabwe. Saka ndopanopinda hurumende ipapo.
Hurumende ingaita sei apa Dr. Madzorera?
Hurumende ngaione zvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo okubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha.
Tiri kunzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete. Ko mamwe matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti izvo tinoda kuenda kunoitira kuHarare, ngavagare nzvimbo imwe chete vaite, vasaweste nguva vachisumudza sumudza maturu savo vachienda kune imwe nzvimbo futi. Ngavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo. Vakaungana muHarare imomo havagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kuda cataract operation. Munamato wedu ndokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isita kukemba rwendo runo kuBite Bridge kana kwaMutare zvichingodero kusvikira vanhu vedu vatareva vaya 60,000 varuda kuoparatwa vapera.
Iro dambudziko retsanga idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma? Nokuti kare taingoziva chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara, sekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuita tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga nezvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwachakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr Henry Madzorera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo runouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanga anwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo runouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mupepeti wemutambo unonzi Family Riots, uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare vaStephen Mutsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kukatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare, but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight neauditorium nesitting capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta ningirikini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinene kwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai, timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Nhlolanja 2025 ngodabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zethu kuna kwezulu akusoze ukuqeda uduba lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eline kakhulu ezabelene eziningi zelizwe eseliphazamise ezinye izilimo njengoba amasimu esetota. Abalimi sebedlela evalweni bese saba kulahlekelwa yizilimo njengoba ubudlila abo sebuhlasela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima.
Lonyaka into ekhonezakeleyo, into yokuqala izulu lahamba, abantu balima kaningi, belo bephindaphinda bephindaphinda. Ubona kwezinye indawo ezinjengabo-Plumtree, kobo-Cape, kobo-Tsholoto, kungaba nendlala zidlauta izilima zezanga kahle. But kwezinye indawo lapha uthi khona kwakwenze kahle, abaqalayo ukulima abayathola izulu engathi laliliningi, hhayi ukuvuna sibili, hhayi bazavuna. Kanti laba abathi baphuza, abalimele emuva kakhulu, ngibona kusuka ngenkinga yokuthi khona leli zulu abasoze bavune izivuno engathi siphezulu. Ngenxa yokuthi izulu lasona abaningi kakhulu, libe liningi kakhulu ajefuna ukuthi abalimi babe nemvundiso yamifethalaza le yaphezulu esithi yi-AN naleyana, ukuze bakwazi ukunqoba ney'nkinga yezulu eliningi kakhulu, ngoba izulu yabaningi kakhulu, ukudla kwezilimo kuyathathwa izulu kuhambe phansi. So mbona engathi khona abalimi abaningi abasoze bavune ngoba izulu seliliningi kakhulu.
Kukhona na abalimi abangakwenza okungenza ukuthi laloba kungamanga kuhle bethole nje isivuno esingani singcono, kumbe akusela okungenziwa?
Akukhona okungayenziwa. Into yokuqala ngibona kule into le aba-default armyworm, ukudla lo osenza osubona emasimini, ngibona kakhulu ne-default armyworm nge-stock border sokuwona kakhulu. So uyabe ngibona ukuthi abaningi one baqasa ukunqoba leso ilozen iproblem le siyibona kakhulu, leyo nkinga yokudla sokusidla izilimo zabo. Okwesibili, yo izulu liningi kakhulu, abalimi kabasahlakuli ngoba kuyakumanzi. So lapha siyakhuthaza kakhulu ukuthi hhayi kabazali ngamandla wonke ukuthi lesi noma amakhuba engakwanisi ukuthi khona bahlakule, lesi bangahambe besiphuna ukuze isilimo sabo sonesana sitshaywa ngumoya. Okwesithathu, ngibona ukuthi khona abalimi angasebenza leyomvundiso yaphezulu kakhulu. Almost every 2 weeks belokhu beyifaka beyifaka beyifaka, because ngenxa yezulu elinayo nxa belokhu befaka leyo fertilizer iyathathwa futhi, befaka futhi i-fertilizer iyathathwa futhi. But ngoba almost every 2 weeks kungakwazi ukuthi khona ukuthi banqobe bakwazi ukuthi bavune.
Umnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima esebenza le nkampani ethengisa inhlanyelo e-AgriSeeds, ubesecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezilela amalungelo ezihambi ezisebenzisa amabhasi zamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukusebenza kwebhasi ye-Urban Connect ebulale abantu abangamachumi amabili lanhlanu engozini yomgwaqo. Ibhasi le imiswe ukusebenza okwenyanga eziyisithupha kusaxwayisiswa ingozi eyenzakala emgwaqweni we-Bay Bridge Maswingo. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende obona ukuthwalwa kwempahla loZulu uMnumzana Felix Mona kuyena liviki wazise ukuthi ibhasi ibingela amaphepha eneleyo. Uthe uhlangothi lwakho lizaqinisa ukulandelwa kwemithetho njalo amabhasi angela amaphepha awasoza avunyelwe ukuthwala uZulu. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lonobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association uMnumzana Paul Makiwa.
Hayi, sithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili nahlabezile eZimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista okwe-Road Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyo kadingalakho okunye yangikhona yakuthela njalo. Kusho ukuthi abantu abangabe sibabona basehlangothini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport, siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapholisa, ibhasi leyi izihambe selapho ekadisika khona izosika lapho ekade isiya khona singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi ngiyanika icala kuhulumende, kodwa izinto esisegcekeni ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-i-suspension ngiyayibona ikade sibike 6 months, kodwa labo kabazinika amakhwapha njengabantu abadala balungisise, ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho, ngokuba nxani ngakubisa khona hambi la angapha abafika sokuleta.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethweyo sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi?
Into enkulu yakuqala, asinamgwaqo eZimbabwe. Iqinisele asinamgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela umgwaqo nalo esijele ukuba lengozi kakhulu i-Bedbiz Masingo, kukhanya sani yo wodi umgwaqo okhanya sani singono. Yikho nibona imoto zifulada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo obengela amaphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Aba izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqweni?
Lingakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public space vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele esingathi thina ngama-particulars emota iphinde i-display ama-particulars ka-drive.
UMnumzana Paul Makiwa nginobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association. Ubesecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lanxa kusina izulu elinenge eZimbabwe, yabahlali bezansi emaNdebeleni bathi udobo lwamanzi kalusoze luphele ngoba amadamu amaningi agcwele inhlabathi njalo malutshwane kakhulu amadamu eMathabeleland South. Ukwakhiwa kwedamu leThuli Manyange elikhangelelwe ukuqeda udobo lwamanzi eGwanda South lithuthukise le nhlelo zokulima ngokuthelezela lwamiswa nyakenye ngenxa yokuswelakala kwemali. Gubika uAlbert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Abahlali besigabeni seGwanda bathi kuyadanisa ukuba amanzi amaningi azageleze emfuleni ayefike elwandle kulandela ukuna kahle kwezulu lonyaka. Bathi lokho akusoze ukuqeda uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi esilamadamu amalutshwane. Iningi lithi kalifuni ukuphinda likubona okwanyakenye lapho elabhekana lodubo lokuthulelwa kwamanzi okwabangelwa isikhudumezo somkhathi ese-El Nino esadala isomiso esesabekayo eMathabeleland South lezinye izabelo eZimbabwe. umnumzana Zwelithin Gabula oyisakhamuzi esitezi okuyindawo ehlezi ibhekane lodubo lwamanzi uthi kumbalwa okumele kwenziwe ukuze kulondolozwe amanzi.
Okokuqala kusamele sikhangele ukubana and management ye-catchment area siyayiphakamisela ezingeni eliphezulu, silondoloze ezemvelo, sibone ukuthi kasigamula izihlahla, kasishise utshani, kasilimi silandela ukugenquka komhlaba. Samele ukuthi ke kiwo amadamu sibone ukuthi siyakhukhula ingcekeza, sikhukhule udaka lenhlabathi okungabe sokuthe kwangena phakathi kwemadamu kusehlisa ukutshona umbelo kwenelisa ukubamba kwawo amanzi.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe njalo olwela ukulondolozwa kwezemvelo.
Amanzi yawubona ubuningi ayadlula khonapha emfuleni, imfula uyagcwala igcwale imfula iziyeqa amabridge. Kodwa sekufike isikhathi sobusika kuzathi lapho sekusilela silela silela sila amanzi engasatholakali, sesikhona sesikhumbula ukuthi kanje sike saba la manzi amaningi. Bekufanele ukuthi kathesi ngayo ukuthi kunje sowamanzi engena ezindaweni lapho esiwastore khona ezingathi na-storage. Kuthi ebusika laphana siyenze imizamo leyo yesilokhu esingathi thina i-water harvesting, siwavune amanzi siwagcine sisenzela kwelizayo lapho abengasatholakali khona.
Usibanda uthi bekuza kuba ngcono ngabe seliphelile ukwakhiwa idamu lethu leManyange elikhangelwe lokuthwala amanzi amaningi kakhulu.
Idamu elinjengeleManyange elikhulunywe iminyaka leminyaka lalamhlanje lokho kukhulunywa ngalo kodwa lingaphuthi ngangokunye ukuthi kahle siyakwazi ukuthi kumfula uthuli amanzi ama amanzi agcinakala lapho sesiwafuna sizawathola. Idamu leManyange liphekwe ngona ngabo 1974 sekuchaya bo 50 years lamhlanje akuphuma iludo.
Loba kunjalo okwamanje izakhamizi ziyakuthakazelela ukubona kwezulu ezigabeni zabo. Ukansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi sokukuhle emakhaya kulandela ukubona kwezulu lokhu.
Abakithi izulu lonyaka inkosi sibonile ende kusibone silibele. Uyazi amanzi mane ngokunye umalisayo endaweni yakithi izulu liyana sayo imisenya yonke isivukile amaxhapho sekhona kodwa ubuhlungu bukhona nampu amanzi wonke la ahamba.
Imizamo yokuxoxisana loSikomithi weGwanda unkosazana noMathemba Dlovu lomeli wedalele eParliament eGwanda South umnumzana uMphile Maropi ngalolu daba iyehlule ngoba umakhalekhukhwini babo bengangeni. Urhulumente wake waba lohlelo lwe-Give a Damn campaign ngeminyaka yama-1980s kusiya kuma-1990s olwalusekelwa ngorhulumente abathiyeneyo. Kula madamu agokelele Jobe imtshabezi lamanye akhiwa ngalesi sikhathi. Urhulumente uthi kungaphela ukwakhiwa kwedamu lethuli manyange luzaphela udubo lwamanzi eMathabeleland South. Usenjalo zikhale zimathonsi izakhamizi kaWard 13 eGaranyemba leNtebe ngemva kokuba omunye umama ethethwa ngumfula ngolwesibili eGaranyemba watholakala sefile. Kuthi njalo umfundi weNtebe Primary School laye uthethwa ngumfula kodwa ubengakabonakali ngolwesithathu. Izanuse zomumo omkhathi zixwayisa uZulu ukuthi angalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Intengo yempahla egoqela ukudla, amafutha emota lokunye yaqhubeka ikhuphuka eMelika ngoZibandlela. Intethelo izindaba ye-VOA uVeronica Baldera Siglicius uxoxa lengcwethi zenotho ngokungenziwa ngohulumende kaTrump ukuze ehlise intengo yempahla. Umbiko ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezisebenzi uveza ukuba intengo yempahla yakhuphuka ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini ngoZibandlela nxa iqathaniswa lanyakenye. Unkosikazi Alison Shraga owekolitshi leManhattan Institute uthi intengo yempahla iyakhwela.
The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down largely from recoveries from the pandemic and that progress is largely stalled.
Intengo yempahla ibisehla ngemva kokuphela komkhuhlane weCovid kodwa ukwehla kwentengo sekumile.
Ofundisa izifundo zenotho eMontclair State University usikhwicamfundo Edmund Berisha laye uphe umbono wakhe.
We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means
people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is
inani labantu abangela imisebenzi liphansi okusho ukuthi abantu bahola imali ngakho bayayisebenzisa ukuthenga impahla okuyikho okwenza intengo iqhubeke iphezulu
laloba ingcwethi sithi umongameli Donald Trump wathola umnotho oqhuba kuhle yena upha owayengumongameli umnumzana Joe Biden umlando wokuthiya intengo yempahla ikhuphuka.
This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over.
Lokhu kwabangelwa nguBiden ngakhokhela okweminyaka emine intengo yempahla ingakhuphuki.
Ingcwethi yezomnotho unkosikazi Alison Schrager uthi ezinye inhlelo zikahulumende kaTrump zilakho ukuthuthukisa umnotho.
Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy.
Ukwehlisa imithelo yamankampani lokumisa eminye imithetho yezenotho kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Abathengi abakhangelelwanga ukuphathiseka kudaba lwama-interest rate kodwa zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukwehlisa intengo yempahla kutsho umnumzana Edmund Berisha.
You want to support the free market as much as you can. The other thing is we want to stimulate the production too.
Kumele kusekelwe inkululeko yemikambo. Okunye esikufunayo yikuthuthukisa ukukhiqizwa kwempahla.
Umnumzana Berisha uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla kuyinto eyenzakala emazweni omhlaba njalo amanani aveza ukuthi umnotho welemelika ulokhu uqhuba kuhle. Udaba loluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalethulela yimi uDaba Kancube owe-Studio 7. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Nanso ingxoxo esiliphathele yona kwezabesifazana lamhlanje.
Umnumzana ngubuhlebo wenkosi Mure, I'm a sports blogger. I-blog yami kumasocials ethola u-sport grind with Buhle. Then my website is sportgrind.com. Umdlalo ikakhulu wenguqu angazi, I think ukuthi egazini. Ngikhule nje ngithanda, abanye kubuyela amapopayi ngabe ngithanda ezenguqu. I think umama wami naye waba lesandla khonapho ukuthi ngithande ezenguqu because wayethanda iLiverpool. So nxa kulo mdlalo ku-TV ngizahlala laphana ngibukele la. My first favorite sport was the athletics, but yeah, ezenguqu zabuya zangitshontsha.
Ubodwa wake wayidlala yini?
Ayi professionally angizange ngayidlala.
Kuwebsite yakho lokubloga kwakho kuyini kahle kahle uyabukwenza?
My focus kakhulu is ukuthi ngikhave especially laba abangakhava kakhulu mainstream media. You know, you find ukuthi kulama-juniors kulamankazana kakhulu, you really find story kubo-chronicle kubo-Sunday News about amankazana league yabo and ukuthi kwenzakalani. So my passion in starting this was to give voice to those that are not given the platform to showcase i-talent labo and behead ama-voices up.
Banengi abalandeli bakho bayakubona okwenzayo njalo bakukhwabitha.
I think I've drawn your attention here abantu abaningi Facebook team checker. I think we get 31,000 some followers. I do WhatsApp channel though ngikaleka test live but singu 1600 channel company WhatsApp la ku Twitter la ku yakhula kancane.
Uyibona njani ikusasa yemidlalo yabesifazana ikakhulu ukuhlandla lenguqu lapha?
Imidlalo yabesifazana ngathi iku-growth stage and I would advise abakuma-business ukuthi if you want that exposure le-business lakho, you can risk it emidlalweni yabesifazane because yiyo esakhulayo. Labo abafana they've grown and they were there and asithela interest much but if kubuya umuntu esithi I'm sponsoring team yabafana, the world will buzz around that person because we rarely get that. And Uzagalazana is currently the most expensive player to translate to in Zambia. Born and bred and groomed in Zambia. Mother Kaila over Zimbabwe, Askaikara Chinese in the Venezuela, especially in Zagalazana. We still have that patriarch mindset, you people.
Leyo yingcwethi ecubungula umdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe kwinkundla yokuxhumana ekulenjini elazakala ngokuthi Sports Grind with Buhle njalo etholakala kuFacebook, Twitter, WhatsApp nakuwebsayithi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Nami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okwakhathi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba. Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngumthethwandaba weshurugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamachumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelishumi lasishiyagalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyina kwaziyo ngokuya kwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala umumo welizwe yiwo yenza abantu bacine bethengisa abantu babo ngoba besenzela ukubana bathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu sebedinga amaqhinga ukubana bathole labo kuyethunjini bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu ababo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lolo munye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami imbone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana ole 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa 15 years engxenye khona kuyamendisela exhigwini labo 8 years yokubulala impilo yakhe, yokubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So mbone ngani isigwebo lesi nje sincane. Engxenye nje umantshi ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo njengoba ubaba selabo 90 something years, umama layo labo 60 something years. Engxenye ukhayele khona ukuthi bangagcina befile ejele kodwa eqinisweni isigwebo sincane. Kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sibe khona sifakiwe isigwebo. Kulabo bonke abacabanga ukwenzayo khonokho sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yisigwebo sokuthi uye ejele uyebhika.
Kungenziwani kahle kahle Mampofu ukuze kunqandwe udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende lenhlanganiso zabomama lawo wonke umuntu angenele kulowo mkhankaso ukubana siququzele ukuthi abantwana bamankazana abangayindiswa bengakavuthwa ikho kwakuqala engakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulwa indlala bayithi abantu kabathole ukudla kabathole kuyethunjini ukuze bangacabangi ngezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalise izisu zabo. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu abantwana abamankazana ukuze bagcinakale kuhle. Kakuzanywe sibili ukuthi bagcinwe besesikolo, indleko zesikolo zibe phansi, abantu labo bafinyelele ukubana babhadale ama-fees benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebe ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothi azame ananzelele ukuthi ngingagwejwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge unkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untungami linkomo.
Siyabonga ntungami linkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Hello abaculi bethu liviki sinomculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box ehamba leqembu lakhe lemkhologwe Shining Stars. Nangu exoxa noNtungami Linkomo we Studio 7.
Sizwe sakithi sonke olubengelelayo uMakhosi Ngwenya ngiyebuya ePlump esigabeni sasemkhologwe. Igama engilisebenzisayo emculweni uCooler Box umfana ophathe ezibandayo. Ngina 5 years ngisemculweni. Ingoma yami yokuqala isingle track ethi abantwana basathumeki yiye ngaqala ngayo, and then kuzodinga umntu ko-2024 azokhipha ethi amandlela embongolo. Yiyona le engiyimagethisayo kakhulu ukuthi abantu beyimamele befunde okuningi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo yami ngu 078 21 51 743. Icula ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela kakhulu isapoti. Ngisapoti yabo, ngicela kakhulu ukuze ngikwazi nami ukuthi ngitshaye ingoma ngiya phambili, ngibenzele konke abakufunayo abakudingayo engomeni. Ingoma zami nginethemba lokuthi zonke zinemessage. Ma ngabe bezifuna nami kuma digital stories, ngingasearcha Cooler Box and Mkholoke Shining Stars zozithola ingoma. Ngiyabonga kakhulu 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 uma benganginika uxhaso lwabo. Ma kungayisiba abalandeli ingoma ayikho. ngiyabonga kakhulu inkosi ithele umusa
lo ube ngumculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 singeke ehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili abalimise bedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo izakhamizi zithi ukuna kwezulu kusoze kuqede udubo lokusilela kwamanzi Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.